manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 12/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19 ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane dambudziko guru chokutanga nechokuti hware ihwohwo kana kuti polisi yekuti mishonga ichazouya inobva kupi ichazodistrictwa sei. Vachati vantu vanani ndiyo polisi yatakamirira tose kuti tinzwe haigona kuita secret yevanhu vashomanani uyezve haigona kuumbiwa nevanhu vashomanani ndio patakakurukura paya tichiti panofanira kuitwa stakeholder consultation
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti hwaro hwekupiwa kuchaitwa vanhu nhomba yekudzivirira covid-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba iyi Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti hurumende inofanirwa kubuda pachena nenzira inogutsa veruzhinji pamusoro penhomba iri kubva kuChina. Mumiriri weNorthwest muDare National Assembly, vatemba muliswa, vanobhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nhasi vazivisa kuti hwaro hwekupiwa kuchaitwa nhomba yekudzivirira covid-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba yekutanga iri kutarisirwa kupinda munyika nemusi wemuvhuro svondo rinouya ichibva kuchina vachitaura pamusangano wepollard waitirwa padande mutande vamunangagwa vatiwo mari yekutengwa kwemimwe mishonga yenhomba yecovid-19 yakatoiswa parutivi uye pane hurongwa hwekuti makambani akazvimirira pamwe nemamwe masangano vabatsirewo. Mutungamiri wenyika vati vachazivisa svondo rinouya nezvematanho emutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 kana kuti lockdown zvichitungamirwa nekomekedzo inobva kuna vana mazvikokota mune zveutano. Mutemo uripo iye zvino welevel 4 lockdown wakadzikwa mwedzi wapera uri kuguma kushanda nemuvhuro svondo rinouya. Izvi zvinouya panguva iyo huwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 uri kuderera munyika. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu gumi nevasere vakafa necovid-19 vamwe makumi masere nevashanu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Bazi iri rinoti vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika uye vanhu makumi maviri nevatatu vavo vanhu vari mudunhu reBulawayo. Kusvika nezuro wakare vanhu vanosvika zviuru zvitatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 34,949 vabatwa nechirwere ichi kubva pachatanga. Vamwe chiuru nemazana matatu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1,382 vafawo nacho kusvika pari zvino. Vanhu vairwara kusvika nezuro vaive zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 3,937. Vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti pane dambudziko rekuti hurumende haisi kuburitsa pachena hwaro hwainoti yakagadzira kuti huzivikanwe neveruzhinji. Dr. Madzorera vanotiwo mapoka ose anofanirwa kuve nechekuita nekuumbwa kwehwaro uhu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pane dambudziko guru chokutanga nechokuti hwaro ihwohwo kana kuti polisi yekuti mishonga ichazouya inobva kupi ichazodistrictwa sei. Vachati vantu vanani Ndiyo polisi ya taka mirira tose kutitinswe, haikuna kuita secret ya wanu wa shomanani. Uyeza haikuna kuumbi wani wanu wa shomanani. Ndiyo pataka kuru kurabaya chiti, panu sana kuitwa stakeholder consultation. Wangadewa consumers vieti isi kufa kuma health workers, kuenda kuma workers unions, kuenda kuwa nwesi wa Zimbabwe. Nukutu munuwesi anika interest mwenezu naitika. Jino andisiri wareo, watichamira kuona pati, unofanaka kubuda. Vaccination isi atia uya. Haifanu kita chua.
Tanzgo zvakare vamunangagwa vachitaura kuti vakatoisa mari parutivi kana kuti mari resources parutivi ekutenga mwe mishonga munotiwo nedanho iroro
ndozvatinotarisira kuti nyika iite vakatiudza kuti vaisa $100 million parutivi yavasatiudza kuti tichashanda sei. Ndo zvatakamirira kunzwa kuti tichashanda sei, yekutenga mishonga yakawanda sei, yezvimwe zvinhu zvakaita selogistics nezvakadero zvokuti vaccine ichizopiwa vanhu zvichafamba sei. Saka takazvimirira asi tinongotivhundutsa. Ndechekuti vapedza kudero vakuti zvokwanzi tiri kukwata kubusiness. Aiwa zve 100 million imari yakawanda ngatimbotanga itashandisa iyoyo. Vape umbowo wokuti 100 million yacho iripo kuti vasvikawo sehurumende yedu kuti vakaisa 100 million aside yemaUnited States. Ndozvatiri kudawo izvozvo kuzokwata kumabhizinesi hakuna kuipa kana vamboratidza ivo utungamiriri nekukoshesa nyaya yecovid-19.
Tinoonawo kuti lockdown level 4 yakanga yawedzerwa nemasvondo maviri iri kuguma nemusi wemuvhuro musi wemande. Tanzwa vamunangagwa vachiti vachazivisa kuenda mberi mushure mekunge wanzwawo kuti nyanzvi dzeutano mune muchitiwo. Asi zvii zvamungataura pamusoro pedanho iroro relockdown?
Idano rakangoonekwa pasi rose kuti rinopedzisira kudzikisa kufamba kwautachionawo. Asi takagara tichichema kuti pane zvimwe zvinofanira kuitiwa kuti lockdown izi yashanda. Taingochema nezvokusapota vanhu, vana havasi kusapotewa, vakangolokerwa mudzimba dzavo vasina zvokudya. Saka ivavo lockdown mune dzimwe nzvimbo haisi kutomboshanda zvachose. Inongori lockdown iri pamuromo pevatungamiriri nemhaka yekuti munhu angagara mumba ane nzara. Saka vanofanira kuita review zvinhu zvese izvozvo, social welfare yevanhu. Uye zvinoteererawo advice from experts. Tichitarisa manumber dine mafigures edu, tichionawo mafigures ari correct, asina kunyepa, asina kukoronyera, anenge achibva zveshuwa from our healthcare delivery system. Ndozvatoda izvozvo kuti vatarise unyanzvi hwemhando iyoyo kuti vadecide kupositsa sei lockdown yedu.
Vanga vari vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera. Vachitaura neStudio 7 vari parunare kuKwekwe.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mushonga wenhomba yeCovid-19 uri kutarisirwa kusvika munyika nemusi wemuvhuro uchibva kuChina. Panguva iyo nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira kuti nhomba iyi itange yaongororwa zviri pamutemo uye zvinotarisirwa nesainzi isati yapiwa veruzhinji. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti mushonga wekudzivirira COVID-19 uyo uri kutanga kusvika kubva kuChina unofanira kutevedza gwara rinoshandiswa pamishonga yese inouya munyika rekuti unotanga waongororwa kuti unoshanda sei muno muZimbabwe zvichienderana nemhando yeutachiwana huri muno. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti mushonga usati watengwa nyika kuburikidza nebazi reutano inotanga yaongorora kuti mushonga uyu wakagadzirwa wa sei kunyika kwaunobva uye kuti zvawakashatira ndezvipi. Vati panouya mushonga uyu munyika unofanira kuongororwa sezvo wakagadzirwa kudunhu repasi rino rakasiyana neZimbabwe.
Kana stadio yapera then Tisakaita South Africa vakaita study yavakanoti vaccine yavanga vatora yekwaAstraZeneca yanga isingashandi zvakanaka. South Africa nemhaka yemhando yeutachiona hwavanawo ikoko. Saka vakabva vachinja vari kutochinja. Ndozvatofanira kungoitawo munomu. Nekuti hatizivi utachiona hwatinawo, hatizivi kuti South Africa hwamunhu here, hatizivi kuti isu tinedio variant yakatangira muZimbabwe here, isiko kuSouth Africa nekuBritain nekuBrazil. Zvese izvo zvatisati takuziva, saka tofanaita mastudies edu. Kana tapedza izvozvo togadzirisa nyaya dzelogistics and so forth. Nyaya yepraise hatingaisiye kunze yakakosha, mutengo wakakosha. Zvinodhura nezvakati chipeiwo tichiona tichienzanisa kuti maadvantage nemadisadvantage ndeapi.
Vamadzorera vati ongororo iyi inogona kuitwa mukati menguva pfupi sezvo denda recovid-19 riri kupararira nekukasika. Vamadzorera vati pari zvino havana ruzivo rwokuti izvi zvakaitwa here kana kuti kwete sezvo hurumende isiri kubuda pachena neurongwa hwayo. Dr. Peter Mataruse vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti Medicines Control Authority of Zimbabwe ichaongorora mishonga yecovid-19 sezvainoita pamishonga yese inopinda munyika sezvinodiwa nemitemo yakaita kuti bazi iri riumbwe munyika.
Mavaccine vasati apuwa vanhu, tinotesta, tine Medicines Control Council inotesta kuti mavaccine vacho ari sefi here kuvanhu vedu isusu munoZimbabwe, ari efective here, ndozvopiwa vanhu. Saka dati ndi medical control kanzi yedu iri very far ndisi zvekuti hatifani hundi.
Vati ongororo idzi dzinogona kuitwa kunyange hazvo mushonga watove munyika. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vatsimbira mashoko emamwe machiremba vachiti paramende inotarisira kuti bazi reutano richavapakurira zvizere nemusi wechipiri pavanotanga kugara dare reNational Assembly. Mukuru weMedicines Control Authority of Zimbabwe vaRichard Rukwata vativo vakapa hurumende mvumo yekuunza mishonga yeCovid-19 munyika mushure mokunge yatevedza zvese zvinodiwa pasi pemitemo yenyika pasi pechibvumirano cheZimbabwe COVID-19 National Development and Vaccination Strategy. MCAZ inopa mvumo yekuunza nekushandisa mishonga iyi mukati memazuva mashanu ichinge yapiwa umbowo hwakaita sekuti mishonga iyi yakanyoreswa munyika dzayakagadzirwa uye kuti yakanyoreswa nesangano reWorld Health Organization here kana kuti kwete. Vati panofanira kuitwa ongororo yekuti mishonga iyi haikanganise vanhu here. Vati kunyange hazvo ongororo dzakadai dzichikwanisa kutora nguva yakareba dzinokwanisa kuitwa mukati memazuva manomwe sezvo mishonga iyi iri kushandiswa zvechimbi chimbi. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati hurumende yakatevedza zvese zvinodiwa uye vari kutevedza unyanzvi hwesainzi pamatanho ese avari kutora. Hurumende yanga yavimbisa kuti tumira urongwa hwayo panosvika mishonga iyi nemuvhuro asi yanga isati yaita izvi pataenda pamhepo. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kugamuchira mushonga weSinopharm inosvika mazana maviri ezvuru nemusi wemuvhuro painosvika munyika ichibva kuChina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mumiriri weNorton mudare reNational Assembly vatemba muliswa vabvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emuZimbabwe kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vamuliswa vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeCovid-19 inorambidza vanhu kuungana. Vamuliswa vakasungwa vachiita musangano nevatori venhau vari kumba kwavo kuBorodhero. Mune chimwe chiitiko kumatare edzimhosva vaimbowe nhengo yeZANU PF vaJim Kunaka vabvisiswawo mari yechibatiso nedare repamusoro kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaKunaka vanga vapedza mazuva anodarika makumi mashanu vari mujeri zvichitevera kusungirwa nyaya yekukurudzira kuita mhirizhonga yavanonzi vakapara nemapurisa. Vachuchisi veDemocratic Party vakapedza nezuro kupa umbowo hunoroverera vaimbowe mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga paCapitol Hill. Vachuchisi ava vakasimbaradza rekuti zvakaitwa nevatsigiri vavaTrump vakaita sezvo vakanga vatumwa navaTrump mbune. Magweta avaTrump
Nasi arikupikisa umbo we Democratic Party. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti vashuchisi veDemocratic Party vakabudisa pachena mhosva yakatarisana navaTrump pamwe nekuratidza kuti sei vachifanira kubatwa nemhosva yavari kupomerwa.
Pasikuna kwangu ndiona singi maarguments acho achangoramba achingoenda mberi. But se zvaikaitika nezuro taingoona magweta ekwa Trump achingotsikinjira nyaya yekuti maarguments avo ekuti Senate haina mvumo yekutonga president wakabva kare. And maarguments avo akunyanyo kuti chikoo chavo chavo pakuti vaTrump vakapara mhosva yacho here yavakunyatso kupumbudzirwa kana kuti kwete. Saka tichangoi pachirungato kuti back and forth yema arguments enyaya dzacho bati siri kuona kwangu inini ndona senge madhemocrats akapa umbo wangori so yatingati pachirungu deming kunyaya vaTrump. Sematauro angu political trial ichangozodipenda nokuti pane vamwe vaya vangawanewo mafungiro avo ekuti hapana mhosva vangave here vakatsukunyuko neumbo huri kupuwawo neatingati mamanagers ari kupa nyaya iyi mucongress.
VeRepublican Party vane basa nezviri kutaurwa here izvi? Vanobvuma here kuti kutaurwa ndezvechokwadi uye zvinofanira kushandiswa pakuona kana vaTrump vaine mhosva kana kuti havana?
Iko zvino mamiriro akaita zvinhu ndona senge vazhinji vacho vaiti hazvina basa nokuti nyaya yavo yange iri pokuti vaTrump vakatosiya chigaro kutara. Saka kuramba tichingotonga chivatonga vakasiya chigaro hazvisi pamutemo. Saka ndiyo yaidaiona senge ndiyo yange iri position yemarepublicans akawanda. But munguva pfupi pfupi yapfuura taiona kuti pane mamwewo marepublicans ari kutaura kuti no nyaya yanga itongwe itongo kusvika kwokupedzisira kutizopawo chi maonero edu. Enango ivo vekurepublican party house majority representative vakataurawo zvekare kuti nyaya yanga itongwe kusvika kwokupedzisira. Saka ndiona singe kuti kana yapera kana vaivo vanhu vanoona umbo wavaona whatever they will come up nazvo zvichatitemanawo neumbo hwakapuwa. Ndosaka marepublicans achida kupa umbo hwese hwakazara nezvese zvavanazvo kuti kanawo munhuwo ari ngati reasonable person anongopawo conclusion yekuti apa panogona pakaita sei pakapara mhosva kana kuti hapana kupara mhosva. Ndosaka taiti pokutanga pakaya kuti nyaya yacho iyi yaifanwa kunzwika kuti zvese zvati kutaura kuti zviitike kuti mapato ese ari munyaya iyi ataure neapikise kuti ruzhinji rwese rwemuamerica munomu nenyika nepasi rese inyaya zvoona kuti ndiwo mashandiro ari kuita demokrasi.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7 vari parunare kuTexas muno muAmerica. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kameruni inoti vanhu zviuru zvishanu kubva pavanhu zviuru zana nezvitatu zvevanhu vemuNigeria vari munyika iyi, vazhinji vavo vari madzimai nevana, vakatiza varwisi veBoko Haram vachipotera muCameroon uye vabvuma kudzokera kuNigeria. Vakuru vakuru venyika mbiri idzi vasangana muguta remuCameroon reMarua vakabvumirana kuti vapoteri ava vadzokere kumusha uye hurumende yeNigeria ikabvuma kubatsira vanhu ava kuti vawane pekugara uye vakadzivirirwa kumhirizhonga. Vakuru vakuru vari kupinda mumusangano wechimbichimbi wekuzeya mhirizhonga iri kuitika muMyanmar vashora zvikuru kutorwa kwakaitwa nyika iyi nechisimba nemauto svondo rapera. Musangano uyu uri kukokerwa nesangano reUnited Nations Human Rights Council uye vashora zvakadzama kubviswa kwehurumende yakasarudzwa neveruzhinji. Bato re MDCT riri kukurudzirawo kuti munyika muite nhaurirano kuosangano remubatanidzwa wemachechi reZimbabwe Council of Churches richitiwo zvakakosha kuti munyika muite nhaurirano senzira yekugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana ari munyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mumashoka vakabudisa mazuva mashoma apfuura padande mutandere bato rao, mutungamiri webato re MDCT wa Douglas Monzora, vakati zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano dzinosanganisa vemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira ega, vemakereke, pamwe nevanhuwo zvavo, senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vamonzora vakati munyika mune kusagadzikana kwezvematongerwo enyika nekuda kwenhoroondo yekupikisana pamusoro pezvinobuda musarudzo, kusasununguka kweveruzhinji uye huori uhwo vakati huri kukonzera kusamira zvakanaka kwezveupfumi izvo vakati zvinogona kugadziriswa nenhaurirano idzi. Vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasati vataurirana nebato riri kutonga reZANU-PF kana mamwe mapato panyaya iyi, ichokwadi kuti bato ravo riri kutsigira nyaya yekuti munyika muve nenhaurirano.
Tinofanirwa kuti tigare pasi sevana veZimbabwe tiongorore nyaya dzedu dzinotinetsa munyika, tosvika pakuudzana chokwadi rese kuti kana tichida kuti tipedze matambudziko ese awa ndezvipi zvatingaite takabata pamwe chete sevana veZimbabwe. Saka isusu tinozvikudza zvikurusa zviri kutoitwa nemakereke, tiri kutofunga kuti minamato yedu yapindurwa ona Mwari wedu kuti dai zvikaita vana vakatanga kuuya pamwe chete.
Munyori wezangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mtata, vanotiwo makereke akasiyana-siyana ari pasi pesangano ravo ari pakati pekuziya gwaro rinopa hwaro hwekuti munyika muve nenhaurirano, iro vanoti vakapa kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira nevamwe vakasiyana-siyana. Reverend Mtata vanotiwo vanoona zvakakosha kuti munyika muite nhaurirano idzi sezvo dzichigona kubatsira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau iyi yekukokera nyika yose kuti tiwane patingasangana inhau yakapiwa kumapato ezvematongerwo enyika, uyezve inhau iri kudzewa mudzikereke kuti tingasangana sei kuti tigadzirise madambudziko akatarisana nenyika. Akasiyana-siyana atiri kuona kuti haagoni kugadzirika kana vanhu vasina kuisa musoro pamwe chete.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti vanoshamisika kuti bato reMDCT riri kutaura nezvenhaurirano izvo zviri pachena kuti gakava ririmo munyika riri pakati peZANU-PF nebato ravo reMDC Alliance.
Pamaresultsi asina kufambiswa zvakanaka ya2018 ndopane nyaya. Saka ndopane gakava rofanira rigadziriswe nyika yofambiswa zvakanaka, toita mareforms, toita maelections. Nyaya haisi kungotaura kuti hanzi tina kupinda mugavhita, haisi nyaya yedu isusu iri panyaya yemareforms. Zvinhu zvigadziriswe tiite maelections akanaka ari pachikerera, asina zvikurovana, asina zvokuvhundutirana, asina kuti muridziri wepembi ndiye mutambi.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vati havana zvekutaura zvakawanda sezvo vasati vaona gwaro reZimbabwe Council of Churches, vakatiwo havanzwisisi kuti sangano iri rakawana kupi simba rekuti rive iro rinoda kudedzera kuti munyika muve nenhaurirano. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vanoti kana nhaurirano dzichiitwa dzinofanirwa kuitwa nemapato ose zvematongerwo enyika, kwete kuti dziitwe pakati pemapato maviri chete, vachitiwo pagara pane mapato aripo ari pasi pemubatanidzwa wePolitical Electors Dialogue.
Kana munaitora zvenyika yeZimbabwe ngasarwe nemapato ese ezvematongerwo enyika. Kana uri bato rezvematongerwo enyika wachitaurira nemamwe mapato unoenda kuPoland ndokune mapato iwo.
Zimbabwe ine nhoroondo yenhaurirano yakakura inodzokera kunguva iyo nyika isati yawana kuzvitonga, asi pari zvino vamwe vanoti nhaurirano dzakadai hadzina zvakawanda zvadziri kukwanisa kugadzirisa nekuti bato riri kutonga reZANU-PF rinoramba riine masimba ekuti rirambe riri iro rinotonga nyika. Ndakamirira Studio 7 Mulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
nhau dzemitambo. Chikwata chemutambo wecricket yevanhukadzi muPakistan chadzokera kumusha zvechimbi chimbi nhasi zvichitevera kumbomiswa kwendege yeEmirates kupinda muZimbabwe kutanga mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata ichi hachina kutamba mutambo wacho wanhasi mushure mekumanikidzwa kusimuka vatambi vachitya kuzoshaya ndege yekufambisa mushure mekunge Emirates Airlines yamisa ndege dzayo dzese kupinda muZimbabwe kubva musi wa 13 kukadzi kusvika musi wa 28 kukadzi. Emirates yamisa kupinda muZimbabwe nepamusana pekutyira mhando itsva yeCovid-19 yakatangira kuSouth Africa iyo inonzi yave munyika dzesadhi. Dai vatambi ava varamba vari muZimbabwe kusvika musi wa 21 kukadzi panga pachifanira kupera rwendo rwavo, chikwata ichi chaizoshaya ndege yekuti chidzokere kumba. Mune imwe nyaya yemitambo, FC Platinum ichange iri muNational Sports Stadium nemusi wesvondo. Umo inofarira kukunda jara kweSenegal zvine mutsindo mumutambo weCAF Confederation Cup kana ichida kuenderera mberi nemakundano aya. Nhoroondo yenhabvu muAfrica iri pachena kuti zvikwata zvinokunda nezvibodzwa zvakawanda pamusha ndizvo zvinowanzobudirira. Kunyange hazvo yakarasikirwa naPerfect Chikwende uyo akaenda kuSimba Stars kuTanzania, kugona kunenge kudada ine vatambi vakaita saRalph Kaundera, Kelvin Madzongwe naSilas Songani avo vanokwanisa kuita kuti zvinhu zvivafambire nekunwisa zvibodzwa. Asi mubati wepagedhe Petros Mari pamwe naGift Bello naRapiro Muduviwa vanofarira kuona kuti Jarav ainwise nekuti kubvumidza kuita izvi kune njodzi apo vachashanya kuSenegal. Jarav ndiyo iri pamusoro petafura makundano enhabvu yepamusoro kuSenegal. Asi nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vakudza ibere vanoti ndizvo zvichapa FC Platinum shungu.
Nyadzi bhora idzi vanowana masurprise anoshamisa bhozi nezvakumotivata kuti arewe nothing to lose vakomana nangu vachishumisa mone shungu bhozi since they reached so far zvinokwanisa kutochinja ini ndinotarisira inini am backing FC Platinum kuti they can turn the table.
Munyori wezvemitambo Tedious Manyepo anoti kunyange hazvo mutambo uyu wakaoma pakugumisira FC Platinum ndiyo ichakunda.
Mutambo uyu tinoona kuti uchange wakatoone asi unofunga kuti FC Platinum ichakwanisa kubudirira.
Chikwata chichakunda mumitambo miviri iyi chinobudirira kupinda magungano emakwikwi aya umo mune mari zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika pamusoro penhomba yeCovid-19 iri kutarisirwa kupinda munyika nemusi wemuvhuro ichibva kuChina. Serongwa yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hwaro hwekupiwa kuchaitwa vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 hwakatogadzirwa uye hwangomirira kupinda munyika kwenhomba iyi. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti hurumende inofanirwa kubuda pachena nenzira inogutsa veruzhinji pamusoro penhomba iri kubva kuChina. Mumiriri weNorton mudare National Assembly Vatemba Muliswa vanobhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda bako VOA.